chikwata chevatambi gumi nevanomwe chere yekopenda makundano ePenses ari kutanga musi wa 1 kusvika musi wa 5 mbudzi achiteverwa nemakundano eAfrica Netball Championships ayo achaitwa kubva musi wa 10 kusvika 16 mbudzi. Zvikwata zveZimbabwe, Uganda, Malawi, Kenya, Namibia, Botswana neZambia ndizvo zviri kukwikwidza muPens Series iyi. Zimbabwe yavaka chikwata chitsva kunze kwevatambi Felix Kwangwa, Sharon Bwanali, Clarice Kwaramba, Lynette Tanira, Patricia Mauladi naEslan Lovu avo vaive muchikwata chakaenda kuma2019 World Cup. Murairidzi wechikwata ichi Lloyd Makunde anoti mukamba mune manyuku-nyuku ekufara uyezve gadziriro iri kufamba zvakanaka.
Mukamba makamira zvakanaka, mune murari mukuru, vasikana izvinezvi vagadzirira zvekuti vanokwanisa kunotamba mitambo miri yese.
Makunde anoti chinangwa chavo ndechekukunda kuti vasimudzire mamiriro avo murongwa hwepasi rese.
Tiri kutarisira kukundawo nekuudzoka tine menduru nekuti tiwanewo zvibodzwa zvekukwikwidza pasi rose kuti tive tichikwira panova pekuti tibve panhamba 12 patiri pasi rose tichikwirawo tichiendawo takatarisa kunhamba 11 ne10 zvakadaro.
Zimbabwe iri kutungamirwa naFelicitas Kwangwa uyo akatambidzwa ukapteni zvichitevera kuregedza mutambo kwaPepetua Siyachitema. Siyachitema ave kurairidza chikwata cheGlow Petroleum. Kwangwa anoti achangowedzera mwando kutangira pakasiwa naSiyachitema.
Basa irangu ndandarijaira because basically ndichibva kujunior team. I was the captain and pandakangoenda kuvahombe kwacho ndakangosvika nechita paisa, saka ndandingori muprocess yekudzidza. So sezvanga zvingoripo, I think ndichangoedherawo mu kudarikawo panangari.
Mutambi uyu anoti maJames ari kutarisira kusimudzira paakasiyira apo akashanya kuLiverpool, England kumakundano e2019 World Cup.
Sezvatakamboitwa kuLiverpool, we just expect to continue from where we left. Saka ngavatarisirawo maresults achayevenusa.
Ko England, Zimbabwe yakapedza iri pachinhano chechisere kubva pazvikwata gumi nezvisere. Mutambi Joyce Takaidza akapedza ari pachinhano chechipfumbamwe pakunwisa zvibodzwa zvakawanda. Makundano ePens Series aifanira kuve akaitwa muna chikumi asi akamiswa nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Namibia ndiyo ine mukombe wePens Series uyu, asi South Africa ndiyo ine mukombe weAfrica yese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.